Vakuru vakare vapa vakati Mberengera yakarinza mbuya nenzara. Izvi ndizvo zvaonekwa nhasi munzvimbo dzakawanda mumadhorobha nekumaruwa kwanga kuchinyoreswa kuvhota uko vanhu vabuda vakawanda zvikuru kuti vaedze kushandisa mukana uyu kuitira kuzovhota asi vakawanda vavo vachikundikana. Muzvare Precious Nyatondo mugari wekusouth Park avo vari kuda kuvhota kekutanga vanoti zuva ravo repiri vachiedza kunyoresa kuvhota uye vanyunyuta zvikuru nokunonoka kubatsirwa.
Sezvatizva kuti zviri kuzofamba sei tizokuvanisa kubatsirwa nguva iyi apa tauya nevamwe vana vechikoro varida kurejista ofinesi vakarubva kuchikoro nhasi futi havasina nhasi havasati vabatsirwa.
Izvi zvatsinhirwawo navamunyaradzi hofisi vekuhighfield east avo vatiwo zvisinei kuti vai vakanyoresa kuvhota mumashure vakawana zita ravo risimwa mugwaro ravavhoti vakanzi vatangise kunyoresa. Vatafadzwa Kamidzi mumwe wevanhu vanga vachikurudzira vechidiki kuti vandonyoresa kunovhota vati shuviro yavo ndeyekuti vekunyoresa kuvhota vangogara vachishandira kumisha inogara veruzhinji nguva dzose
kurejesa kuvhota masendazira agogara achizendanaizwa mumakutare kwete kwekuti chidimbu nechidimbu 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 sezvataka experiensa from kubva pakapera sadzi ya 2018 kusvika pane sarudzana.
Kanzura Ward 16 muHarare vaDanford Ngadziore veCCC avo vanga vachitenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo inoratidza kuti mishina nevashandi veZimbabwe Electoral Commission vanga iri mishoma zvichienzaniswa neuwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota.
Vazhinji pano vauya na 5 AM they are still here vamwe vasisi vamwe vasati but nyaya yekuti munhu anotomirira wechidiki achimirira kubva na 5 AM svika izvi zvakamira zvinoratidza kuti tiri kuenda kune chiedza vari kuziva nyika yaoma.
Nyanzvi mune zvesarudzo vaSolomon Bobosibhunu vaudzawo Studio 7 kuti uwandu hwevanhu kunzvimbo dzekunyoresa inyaya yekuti ndiro zuva rekupedzisira vakati zvinogona kunge zvaremera zvedu
kunge vanhu vozomhanya panguva imwe chete zvinogona kuita kuti basa rireme kune veElectoral Commission vanenge vachirejista vacho zvoita zvekare kuti material planning yekuti material inge iramba inepo inge ichinetsei nekuti Electoral Commission inenge yakaplanawo kuti tinoendesa maforms aya pamwedzi wega wega asi kana vanhu vachizenge vauya vese nezuva rimwe chete kureva kuti material reyo nedzimwe nguva ichaita shoma.
VaBobosibhunu vayambirawo veruzhinji kuti vasatange vamirira kuti mutungamiri wenyika atare zuva resarudzo kuti vazonyoresa kuvhota vachiti vanhu vangadai vakatorawo mukana wemakore mashanu apfuura kuti vange vachipinda mugwaro revavhoti.
Pane inonzi continuous voter registration kureva kuti zuva nezuva roga roga rinoendwa kubasa munyika yeZimbabwe Electoral Commission inenge ichirejista vanhu.
Mutevedzeri wasachigaro veZEC Commissioner Rodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano uye vaizotaura nesu kana vasununguka manheru. Tatadza kubata sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba kanawo mukuru anoona nezvesarudzo mukomishini vautoi Leslie Igwana. Mutemo wesarudzo unoti mushure mekunge mutungamiri wenyika azivisa zuva resarudzo vanhu vane mazuva maviri chete kuti vange vachinyoresa kuti vakwanise kupinda mugwaro revavhoti rinenge richizoshandiswa musarudzo dzegore iroro. Vamunangagwa vakazivisa nechitatu kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu nyika yose uye kana pakasawana anokunda musarudzo yemutungamiriri wenyika rirani inozoitwa musi wa2 Gumiguru. Chirongwa cheZEC chekuti vanhu vatarise kana mazita vari mugwaro revavhoti chakaperawo nezuro asi veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachikurudzira komishini kuti iwedzere mazuva kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kutarisa mazita avo. Vanhu vakawanda vari kuchema chemawo kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti izvo zvinonzi nevanoongorora nyaya dzesarudzo zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.